Mapisarema chitsauko chemakumi matatu neimwe. Ndinovanda mamuri, imi Jehovha, itai kuti ndisatombonyadziswa. Ndirwirei mukururama kwenyu. Rerekerai nzeve yenyu kwandiri. Kurumidzai kundinunura. Ivai dombo rangu rokuvanda, nhare yakasimba inondiponesa. Sezvo murimi dombo rangu nenhare yangu, nditungamirirei uye mundisesedze nokuda kwezita renyu. Ndisunungurei pamusungo wandakadzikirwa, nokuti imi muri utiziro hwangu. Ndinoisa mweya wangu mumaoko enyu. Ndidzikinurei, imi Jehovha, Mwari wechokwadi. Ndinovenga vanonamatira kuzvifananidzo zvisina maturo. Ndinovimba naJehovha. Ndichafara nokufarisisa murudo rwenyu, nokuti makaona kutambudzika kwangu mukaziva kurwadziwa kwomwoyo wangu. Hamuna kundiisa kumuvengi, asi makamisa tsoka dzangu panzvimbo yakafarikana. Haiwa Jehovha, ndinzwirei ngoni, nokuti ndine nhamo. Meso angu aneta nokuchema, mwoyo wangu nomuviri wangu zvarwadziwa. Upenyu hwangu hwopera nokurwadziwa, uye namakore angu nokugomera. Simba rangu rapera nokuda kwokutambudzika kwangu, uye mapfupa angu arukutika. Nokuda kwavavengi vangu, ndava chinhu chinovengwa navavakidzani vangu. Ndava chinhu chinotyisa kushamwari dzangu. Vanondiona munzira dzomumisha vanonditiza. Ndakakanganwikwa navo sendakafa. Ndafanana nehari yakaputsika, nokuti ndinonzwa guva ravazhinji kumativi ose kune zvinotyisa. Vanorangana pamusoro pangu uye vanoronga kundiuraya. Asi ndinovimba nemi, imi Jehovha, ndinoti ndimi Mwari wangu. Nguva dzangu dziri mumaoko enyu. Ndirwirei kuvavengi vangu nokuna avo vanonditevera. Chiso chenyu ngachipenye pamusoro pomuranda wenyu. Ndiponesei norudo rwenyu rusingaperi. Haiwa Jehovha, itai kuti ndisanyadziswa, nokuti ndakadana kwamuri. Asi vakaipa ngavanyadziswe uye vavate vakati mwiro muguva. Miromo yavo inoreva nhema ngainyaradzwe, nokuti vanotaura namanyawi nokuzvikudza pamusoro pavakarurama. Haiwa, kunaka kwenyu kukuru sei, kwamakachengetera vaya vanokutyai, kwamunoisa pamberi pavanhu pamusoro paivo vanovanda mamuri. Mukudzivirira kwokuvapo kwenyu munovavanza kubva parangano dzavanhu. Munovachengeta zvakanaka pamunogara kubva pandimi dzinopomera. Jehovha ngaarumbidzwe, nokuti akaratidza rudo rwake runoshamisa kwandiri pandakanga ndiri muguta rakakombwa. Mukuvhunduka kwangu ndakati ndabviswa pamberi penyu, asi makanzwa kuchemera nyasha kwangu pandakadanidzira kwamuri ndichida rubatsiro. Idai Jehovha, imi vatsvene mose. Jehovha anochengetedza vakatendeka, asi anotsiva zvizere vanozvikudza. Simbai uye mutsunge mwoyo, imi mose munorindira Jehovha.